Amai Joyce Mujuru, avo vakadzingwa mubato reZANU-PF muna 2014, ndiwo mudzimai wekutanga mubato iri akaita chigaro chepamusoro-soro, apo vakasarudzwa kuita mutevedzeri wemutungamiriri wenyika muna 2010. Amai Mujuru ndivo vainge vasvika pedyo-pedyo nekutungamirira nyika nebato reZANU-PF. Asi vamwe vanoti madzimai pachezvavo vachitungamirirwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika Mai Grace Mugabe ndivo vakatsikana konzi. Amai Mugabe vakatenderera nyika yose vachishora zvikuru amai Mujuru vachivapomera mhosva yekuda kubvisa mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nechisimba. Asi amai Mujuru vanoti nyaya yekuti vaida kubvisa vaMugabe pachigaro nechisimba ndeye mugotsi matsuro.
You know kuti it's shocking. I'm laughing but it's sad. Very sad. Zvinonyadza, zvinorwadza.
Kunetsana uku kungareva here kuti madzimai ave kungotamba kongonya mubato reZANU-PF. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange zvazvo madzimai ari munyaya dzematongerwo enyika vawedzera pamwe nekuva nezvigaro uye zvakare bumbiro remutemo richipa mikana yakaenzana kuvanhurume nevanhukadzi. Munyaya dzezvematongerwo enyika vanhukadzi vari mubato reZANU-PF vanoti pachine mutambo kuti kuenzaniswa kunyatsozadzikiswa. Amaiwo pamuchinguru Kashiri, gurukota rinoona nezvezviwanikwa, avo vakambotungamirira boka remadzimai reZANU-PF vanoti vakadzi vakakoshera musangano pamwe chete nehurumende, vakati pasina vanhukadzi nyika inoparara.
Madzimai anokosha mupolitics because voice ravo rinobatsira to determine mapolicies ari progressive anochinja anoaffecta population not ya namai chete. Hatisi kufara hedu kukabhineti kuti tiri washoma because mudecision making macho tinofanirwa kunga tirimo sezvo zviri kutaurwa neconstitution. Kwozouyazve zvakare kuparliamendi kusenate iye kwakanaka ka kune marepresentation yakanaka but when it comes now kunyaya first past the post washoma tine only 16%. We can do better.
Amai muchinguri Kashiri vanotiwo vanhukadzi vanofanirwa kuzvikoshesa vakachita vafanirwa kuzongoonekwa vachingopururudza nekuimba kumisangano yezvematongerwo enyika.
Kana iri nyaya inenge iri kunzi kuna secretary wesocial warfare muZANU-PF ngavewo ari mukadzi because social warfare kukashayikwa nzara kumureserva unotariswa ndimai. Kana maparents akafa unotoona mwanasikana uri mwana mudoko pane varume ndiye anonziita head of the family. So madzimai anokosha asi dzidzo mupati imomo kuona kuti chikoro taita here imomo taunderstanda issues here taarticulata issues here.
Amai Edna Madzongwe vanova mutungamiriri wedare resenate vanoti amai Mugabe vanova mutungamiriri webazi reWomen's League vari kukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvepamusoro.
Ndinovimba kuti pamaAfrican countries mazhinji Zimbabwe ndiyo nyika yakakwanisa kuita mirao inorerutsira upenyu hwemwanasikana kubvira murao wokuti munhu haachanzi uri mumaina even though you are 40 years old. Tine yekuroranai kuti vanhu vakasiyana amai vanowana chavanobudawo nacho muwanano iyoyo kana kuti pakashayikwa mwe akashaya ipapo amai vanowanawo chavanowanawo.
Mashoko aya anotsinirwawo namai Monica Mutsvangwa vanoti batiro ravo rine mitemo yakawanda inokurudzira madzimai.
Vanhukadzi vemunyika medu vakatanga kugona kubva kudhara, ndokusvika nguva yekuti hakunorwira nyika. Sevakanga vachitrenwa semasoja vachidzidziswa kuti unorwiswa. Hapana training yainzi iyi inofanira kuita nyore somunhukadzi kana kuti hafanhi kuomeserwa nekuti yaive hondo. So vanhukadzi vemuZimbabwe, kana titaura nezvekusimudzirwa kwavo, hatisi kukumbira igarai to be sitting at the same table nevanhurume vavo vachitaura.
Sachigaro wekomiti yezvematunhu mudare paramende amai Irene Zindi vanoti kubva kare madzimai akagara achitungamirira mabasa mubato reZANU-PF.
Kungava munyaya dzekuti madzimai vange vachiwanikwa vachinzi vari kutungamira, ndingangoti hurumende yeZimbabwe iri kuzvisimudzira, saka tinozvikoshesa izvozvo.
Profesa Charity Manyeruke, mudzidzisi paUniversity yeZimbabwe uye zvakare vari muutungamiriri hweboka revanhukadzi kumashonaland East muZANU-PF, vanoti madzimai ari kuratidza utungamiriri hwavo kuburikidza nekubatsira mukuvaka mitemo pamwe nezvirongwa zvehurumende.
Nyaya dzematongerwo ezvenyika tinoona kuti nenyaya yewomen's quota yakaitwa kuparliament tava nemadzimai akawanda ari ikoko. Tinoonawo vachikontributa zvikuru muparliament kana pachiitwawo madebates, zvinova zvinhu zvakanaka. Asi tinoona kuti ZANU-PF iri kuitawo chinhu chakanaka kufamba bato rewomen's league richidzidzisa madzimai mapositions avo kuti anonyatsorevei, uye kukurudzirana kuti vave vanhu vakabatana, vave vanhu vanoita zvinhu zvine bundutso. Izvi zvinhu zvakanaka zvikuru zviri kuitwa nemusangano weZANU-PF.
Amai Manyeruke vakawedzerawo kuti vanhukadzi mubato reZANU-PF vari kubatsirawo bato riri kutonga mukuburikidza neurongwa hwebudiriro, vakati madzimai eZANU-PF ari kuumba nyika. Amai Martha Munondo, vanova munyori mukuru wezveminda kudunhu remashonaland West, vanoti kunyange zvazvo madzimai vave kupiwawo zvigaro kuburikidza nemitemo iriko, vanoti utungamiri hwevechikadzi huchiri ushoma zvikuru, vakapa muenzaniso wekuti basa rekuva gurukota rezvematunhu rinopiwa vanhurume kunyanya.
Kumagavhenasi kune magavhenasi echikadzi mashoma, we want to add even kumasectors kune varume ndomaboard members, madirectors and so forth. So we want kuti madzimai vange vari more mumatop positions. The same applies kumasenators. Panyaya dzeminda mastands and so forth zvanga zvichingovawo zvemayouth nemayouth.
Mai Munondo vanoti kunyange zvazvo vachida kuti madzimai apiwe zvigaro zvepamusoro, kudoma mutevedzeri wemutungamiriri wenyika ibasa rinofanirwa kuitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Saka mupresidium muye president is there to choose munhu wavanoona anokodzera kupinda mupresidium. Hamungopindwi nemunhu chero asingazive nezvemusangano.
Imwe nhengo yekwaya yebhindura Chimurenga vanoimba nekutamba pamisangano mizhinji vakataurawo kuti kunyange zvazvo vachitsigira kukurudzirwa kwevanhukadzi, vanoti pari zvino zvigaro zvekumusorosoro zvimboramba zviine vanhurume. Vanoti madzimai anotengesa musangano.
Tinozvitsigira hedu kuti kota yamadzimai ive inokonsidwa kusvika kupresidium kwacho, bhati tichityira manje kuti madzimai anotengesa sekutengesa kwakaita mai Mujuru. Saka ndezvimwe zvatinotyira izvozvo kuti zvambotora nguva zvinana baba. Kana madzimai achizopinda ozopinda papamberi, nokuti takatofunda chikoro kuti madzimai tikasimudzirwa tikasvika pane imwe levhu yapamusorosoro tinopedzisira tatengesa nyika, takangamwa kuti nyika ndiyedu.
Asi madzimai eWomen's League ava kuedza zvakare kuti bumbiro remutemo webato rivandudzwe zvekare kuti paitewo mudzimai muutungamiriri kana mupresidium. Izvi zvakabviswa pakadzingwa mai Mujuru pachigaro chekwamutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Nyika dzakawanda dzakaita vatungamiriri vechidzimai muAfrica nekune dzimwe nyika dzakabudirira. MuAmerica vakawanda vanofunga kuti mai Hillary Clinton vanogona kukunda kuti vave mutungamiri wechidzimai kutungamirira nyika. Mubvunzo newakawanda ndewekuti izvi zvichakwanisika here muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.